Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga votarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala nava Godfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare paramende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta avaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasichifu
muchuchusi vaEfrem Zinyandu na sivarovedzera kudare kuti vasikala navastole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafred masarirevhu vabvuma kuti magwete vaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magwete edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosuspendwa kana kutoiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti ritore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umbowo hwakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure meunge mhosva iyi yapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaHarrison Ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navastole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vastole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri Jerry. My precious Dina, vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar. Sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo. Pasina mhosva yaakabaya.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu. Iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona uno chuchisa achisama. Mafiki kana nyayacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyayai inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo akachi achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchineripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombera Ishe Nende navasanele mukushani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashona land west. Asi vachuchisi vanoti havana humbowo hwekuroverera vaColtart navamuchineripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vamuchineripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinozva kufara kuti isiwo vachuchisi vatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana humbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vaikwanisa kuti vapinze mukoti kuti vazopuva kutisakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga tatingafanira kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro remutemo, zvinotenderwa legal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunzurudze maclients edu. Iwo mapurisa vanoti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurirwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvisiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tikamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchingurudzwa. Mapurisawo vachiferefetawo chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe vasungwe voiswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyoyo kupamba nekuchunguru.
Mune urongwa here hwekuendesa vakakusungai ava kumatare kuti muripwe?
Pasi rino ringatedzera vakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya sorangu ndokubaya. Isusu indakazvi mwari waka pindira waka itabuti chiezi mecho kwa disugule pachema hizo zo zaka ringani ndi tunyona hila wakuti nangu ichivo wate wangawa tisunga tisunga kundiri urupa wachange waki kapasarawu kano tunamiri waone kutu mchemu unukotikini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguzia nezvenyaya iyi tabata vaimbova nengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari Gweta zvakare advocate Eric Matinenga
Ndifunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingaveri nyaya vachamisa chete kuti vaite zvakadai zvine vanhu vese voita zvakadai Zvedangu duva muzvanhu vataurirani vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei. Asi chikuru chandai chichadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu. Unomuisolata sei because ini ndaziva kuti put Shabangu between a rock and a hard place. Shabangu ari kuti iye zvinezvi vari muparamendi vaimbori vekripo fiva yavo vava vanhu vangu. Saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isi Shabangu hatiziye. Mukuru wedu muparamende zvinhu vavanochiza iye zvireva kuti vese vati kuna Chabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Chabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparamende ndokuita recall here kana adaro then ndobva tinoona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaiti here dambudziko apa advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo
zvakati siyanei sikuona kwangu munoti panyaya dzaiitika dzezvemarikoro hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba achiita zveopposition vachika supported neparty
asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyangwana vakanyora tsamba nyangwe vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwari nekudaro vanogona kungonyora vanhu matsamba vachabangu ongonyarara zvavo Evo rikola kana 1 or 2 woendera haumberi nebasa.
Ini ndiriza kuti the folly of Mr. Bangu. It's not about what is happening in Zimbabwe. Kana wanyora tsamba dziya izvi chitongoti hauzotauri every little nuance yaunofanira kuzviita. Ini acho saka dzanyorwa dziya izvi. Handi dzinoita kuna Chabangu kana speaker na president. It's under the Musa that it is a first step kumasa kuma ambassador ASS and if you want to be naughty it's a chamba iyoyo kuna chief justice it's a chamba iyoyo kuna judge president vagari vaziva kuti yes tingakuita decision yakaita sei asi ndimwe kuti vari kuita vanhu
avo vanga vari Gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari ku Rome ku Italy kumusangano we Italy Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemu Africa. Vachitaurawo kumusangano uyu vamunangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezve mamiriro ekunze yavakaumba mugore ra 2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi miyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Aisiyo yokutanga panyaya yemusangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra 2000. Ine tinyaya kuitwa kuChina asi inogogona yosvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa naVaObama mugore ra 2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra 2020. Saka masummits akati wandei asi kachitaisa tinoona kuti ndokuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita ma relations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai aya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune nedzimwe nyika, like America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly hwakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyaya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinoona pakunyaya kutengeserana nokuti ndo pane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinoona sezvakatikoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi reeducation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vamunangagwa variko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nerenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarap vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari mumatunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera, Manicaland. Mutoreri wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachaosta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vatarengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Manimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vachakamboita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musadzeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazvana emuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor to door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi nana Mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepamaWhatsApp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwai shangani inokutaurwa nezvayo kana kuri kuti tapinda kumaelections. The next 4 years nyika yakanyararwa yozobuda zvetema emaelections.
Dr. Simbiso Ranga, wano wechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, waudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi, zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term korera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kati korera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano yikuwa nisawa numbura.
Nyaya kuti mapolitizi na nangu setla wanu kwa wanu ngoda pese pese. Again, ndoi mwerugita fuel chirwere che cholera ichi. This politically motivated resettlement yaka shata. Doi anuwea wanu senda wajipoa nguwa zimba food waiter homeless. Ma settlements acho haana water ni sanitation yaka kwana. Wanu wangu nuzigara yapa mungo tufotera azuna kururama. And finally, ma local authorities alukutaza aku provide ma services because aka jinyo pa uro ne urumende haasu kupiwa zukwani siro.
Bazi rozo utano rinoti kusikane zuro wanu makumi mano mwene mumwe wainge wafane kolera asipane wamwe mazana mana. Ne washanu wachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafane chirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano re United Nations rinoona nezvivana re UNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe, zvikwata izvi zvichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ya nasi chikwata chafadza wakawanda kore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania icho chinewe mkuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pavakanyi yese iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoheswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro nde kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuva ranasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazohumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tambotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7. Musakanganwe vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 29 kuZibandlela 2024 ngoGibsithube. Endaweni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Othi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandlaleli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Othi ungunompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Chabangu uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. UChabangu utshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqhulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise injini sihambile, so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes, siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bolabo esikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngobizithamlilo ube khona ngemuva kwethu. Yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke la ama-locuzen, ama-appointments, they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament weNyanga. Azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but njengoba sishilo izolo ukuthi i-standing committee iyakontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizweke umnumzana Nelson Chamisa ememezela ukuthi kulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende. Singazuthi ngathi
kuyantenga ntenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ubuloku umhawukela lo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyehlala enhlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela enhlanhla lapha sehambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzatshintsha kutho ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoyine iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela weza weye toilet kumbe uye church kumbe uye eningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange ngizangakhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo
umnumzana sengizojaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC selilezele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
okwenzakala kakhulu e-TCC ukubangisana kwamandla kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba lomhawu lezikhundla okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-TCC ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-TCC uNochamisa ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezedemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje
ye kodwa wona ubona ngizani ukuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani
kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba sinazelela ukuthi ivele kwakungathi i-coalition nxa siyinazelela vele sisusa sayi-TCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembela izimele lingalakuxabana esingawukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yena le-TCC yeseleyo ngoba nxa ingxaki ibiye ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba le lo mkhenke futhi ongavuleka
yonale-TCC
ngoba
singathi uChamisa sedose wayale wazenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibandla leli lidabuke futhi kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabile ubufakazi ukuthi bangaki abaza yama kuyochamisa futhi besuka khonapho kuThabangu bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amadla wela ngaphi labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo-TCC siyabizele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili awuthi into oluningi phakathi kwe-TCC
abanye bathi-ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo futhi bandlela ibusayo
pho-ke abanye bangatsho njalo asiye sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane kuthi ukuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene ngakho-ke mbonani bengeyami ekutheni ukungena empehlane balakho ukulahlekelwa yokukhalipha ngokuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha okungathi kuphucukile ngoba ye kulohlangothi oluthi ukungena empehlane kube nohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kulokuntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje ukufisa ukuthi naye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Yes, ngathi ke uJabangu sezibamba esidukwini yini. Nguye sengumnikazi webandlalela.
Ongama manje ngathi ikakachaca ukuthi ake sithi sithi ungathi use umnikazi. Kodwa hayi amandla ayinfluence ulayo sibili. Ngendlela esikubona ngayo yesigaba senge azinika sona esokuba ngusecretary general. Ulamandla sibili angeke bawo yise ku Triple C. Phoke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu ikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya umuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu. Mhlawumbe sengathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe emva kwakhe. Yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Omele iMount Pleasant edala lePhalamende uNkosazana Fazai Mahere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli bazakwenzani ngodaba lolu. Usenjalo abathutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Skala ukuba ahlale entolongweni okweminyaka emithathu. Kodwa abamele uSkala webandla lesisisi bathi akumelanga avalelwe. Wethuswa icala lokuthuthozela uDlakela. Kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions. Yes, lethemba lokuthi siza wafake uri Joyce Ngwenya khonapho.
Vela ubudlelwane phakathi kwe-Africa nama-Italians kuvele kukhona, ama-Taliana kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam. Kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italiana la company le. Ubudlelwane uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy. Kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi. Hayi ubudlelwane bukhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye ngizokudangela sibili e-Italy. Kalisakele kwenze konoko kwino ngabe kusenza ukuthi beze umhlangano lenkokheli yemazwekazi e-Afrika
njengo sithuthi abazali bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile Russia basebevama ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza umhlangano enjalo kodwa i-Italy ama-Taliana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy. I-granite leyana ilitshilana lalekhethwa elephiwa emtoko i-black granite lelethethwayo ihlala iqonde e-Italy. Ikuthi enxa yekhathezi nje bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Kubona ngazani kungabe bengagijigijima bangangena ngaphi khathezi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezijibhileyo. Laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-Sanpets kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. Singakangene kusigaba esilandelayo sesihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasotsha amathathu kwele Jordan ngawacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano ezakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfomfu nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi kumemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eGlenview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla omkhuhlanelo. NgoLwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo, kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selunemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2,2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isimo somkhuhlane wekholera kwelobulawayo okwakhathesi esibhedlela seTown Grove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abanatshwayo. Lokhu waqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe nabantu abafika amatshumi amabili nantathu 23 edorobheni lakobulawayo esicabangela ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe neqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcwethi wezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo unakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le-dehydration. Abantu bayaxwayisa-ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majemzo oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena ngize emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangise ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona anjenge njenge-rice uthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu abaguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So-ke laba abantu iqula leli selihambile la eTown Grove esibhedlela seTown Grove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelwanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward-ke sebebonile sebefake konke sekukhona.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthaza
ukukhuthaza abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni sechebuthu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla isikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukumemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo eleZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eyeGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibinabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 iGuinea lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane leAtlas Lions yeMorocco enkundleni yeLaurent Pokou Stadium kwele Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emdlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kumasemifinals yalimncintiswano lidlamalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sikaGroup F yemidlalo yeAfrica Cup of Nations. Owake waba ngumdlali olodumo kuqembu leHighlanders uSenzomoyo uthi iBafana Bafana izabamba pha.
I'm born on another chance against Morocco. I'm born on another chance in South Africa. The team is supporters, but the high chances. In terms of former players, we compare my players 1-1. I think so far, I'm born on South Africa, I'm the best player. I'm born on the team. I'm born on the form of the defeat. So, but Temba won 1-2, but Morocco, they won. I'm the lucky one in the team. Which is a little poor, so they improved it.
Umozi Ncube umlandeli wenguqu uthi Morocco izanqoba.
Ngibona ngani iMorocco ingaba ikhona pha. Lokhuzeni amafavorite. Nami ngiSouthern Africa, kodwa hhayi iSouth hhayi ngana ayilaphanje. Ilokhuzeni iCape Verde.
Cape Verde.
Hhayi Cape ngiyayijabulisile.
Wenzani empilweni manje?
Hhayi angiyenzi lutho.
Uphila ngani?
Ngiphila mina ngiphila njengoba.
Okay.
Ngokulopha Sindano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengisini I was sympathize with Bafana Bafana. But ngiyakwazi sizajwa. But I sympathize with them because base tuzani lati. Base Southern Africa, so at least you may be members of that.
Omunye njalo wakwadlala iqembu leHighlanders leCapes United uGift Lunga Junior uthi imidlalo yeAFCON ibonakala ukuthi ibhola leAfrica selithuthukile.
I-AFCON le 2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengobona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani ase-improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa i-one of the teams lami bengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. Anything kuyenzakala ebholeni.
Ulungisani Khumalo uthi Bafana Bafana iyanqoba noma kanjani.
I-Egypt itshitshe iDRC, iDRC besingayicabangeli ukuthi into engayenza kwi-Egypt. Sikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani. Kodwa hayi kutshintshile, kutshintshile. I-South Africa injiyana ngumdlalo abawudlalayo. Hayi
bangabopa screen la ubaka cha
bangayichai moroko
bangayichai moroko mina yara ngithi moroko lapha na yeso zinga ingaphumi moroko in South Africa
owake waqeqesha ai Highlanders uCosmas Tsano Zulu uthi imzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe
ekusebe coach 6 amakhiwa la the coach because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba sibanga as long ukhuluma lesilungu ungakhulumile lange lolimi kamama wakhe nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe ungakhuluma lolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe ukuthi understand into ofuna ukuthela zama tactics
ndalo yakhona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele imeratido 7 ngobulawayo igaba lamweza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje songisithathi sabalaleli.
Njani ngumhlalo mpofu lo khuluma kobarebare enkhaya embasha thanda ukungeleli bomncane Supreme kwaphana embasha ungeleli bomncane Lawrence Egoni abalandeli bakaStudio 7 ungeleli u-anti ebhinga onamaja ungeleli umamncane uGrace Harare ungeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakaStudio 7.
Ah, Studio 7, asibingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawu. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla. Hawu, kahle lokuthi sihlale sinxabaxhumene. Ngidika ngulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi asiqhubekeni siphile. Ababulisayo, Evans. Ntabukicholojo, zaya ngoba thuna, ya manje ya ingi ngobulawayo. Mbulisele yene brazi ya Josef, esusumane cholojo, ikhula mdala, ibambi njalo. Mbulisele yonke imuli yakhe, wonke, angeke ngibaqede sibaningi kakhulu. Kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle, ambonge baba, ambonge emsakazweni.
Studio 7, salibonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila, kodwa hayi mina ngiyaphila kakhulu. Bantu bakithi abahloniphekayo, abanokuthula, abanothando, amaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, uProfess Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, abo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga. Danko,
sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo oweni. Sibonge Ncube, nithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, ngiqhubeke ngomsebenzi wenu oye phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani kuStudio 7 Station zasekhaya. Ya, mina ngithanda nilo ngithanda ukubulisa nkosikazi wami Flafusi lapha eLuigi, uSithobekile Mlilo, ngibuyelele lo mntanami uFana, ngibuyelele lo mntanami uTha, ngibuye ngikhuphuke ngiye kwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lo mamazana lapha emashono moshe umasuku ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho Otfield no Austin nabanye nje abafowethu abanye engabalanga kodwa hhayi
siyabakhulekela ingakuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana ulivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.